Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera kukadzi 2019 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi mutungamiri wenyika uye vari zvakare mutungamiri weZANU PF vaEmerson Mnangagwa vanotadza kuenda kumusangano wavo kuMount Darwin mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vakaendeswa kuchipatara cheparirinyatwa nezuro sezvo kurwara kwavo kwasvika pakaipa iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC mutungamiri wenyika uye varizve mutungamiri weZANU PF vaEmerson Mnangagwa vatadza kuenda kumusangano wavo kuMount Darwin nezvikonzero zvinechekuita nemirizhonga yakaitika munyika masvondo maviri apfuura ata achigoriwa anoti panyaya inotevera
Vachichingamidza munyarikane pamusangano wanhasi arizve mumwe wevatevedzeri vemutungamiri wenyika vakembo mohadi sachigaro weZANU PF amai opa muchinguri kashiri vati vaMnangagwa vakundikana kuuya sezvo vari kutambira vaenzi vari kuda kuziva zvakaitika munyika munguva yemhirizhonga Vamo haji vatikira mashoko aya vachitwa Mnangagwa vane zvavabata kuti vatadze kuya kumusangano.
Ana kuzokwanisika nekuti angane maprograms this afternoon akazononoka kuwane musangano wedu. Havana kuzokwanisa kusvika.
Vachitaura kuruzhinji rwevanhu vaungana kuMount Darwin vamo haji vatuka masangano akazvimirira oga vachiti ndiwo ari kukonzeresa kusagadzikana munyika sezvo ari kutsumwa nenyika dzinovapa mari kusauya kwaMnangagwa kwagumbura nhengo dzebato ravo idzo dzaswera dzichitsva nezuva dzakavamirira imwe nhengo yeZANU PF isina kufara nekusauya kwaMnangagwa ndiva Neva Moroto musangano wanhasi ndewechipiri kuitwa nebato reZANU PF richitenda nhengo dzaro nekurivhotera kuti rikunde ndakamirira Studio 7 kuMount Darwin ndini apa achigoriwa
mutungamiri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vakaendeswa kuchipatara cheparirenyatwa nezuro sezvo kurwara kwavo kwasvika pakaipa vaMasaraure vakabviswa kuchikurubhi remand prison vachiendeswa kuparirenyatwa mushure mekunge vakuru vemajeri vaona kuti kurwara kwavo kunoda kurapwa navana chiremba vaMasaraure vakarohwa zvakaipisisa pavakasungwa vachipomerwa mhosva yekuve nechekuita nemhirizhonga yakaitika munyika magweta avo paakakumbira kuti vaende kunorapwa kuchipatara vari muusungwa muchuchisi akati vaikwanisa kurapwa vari kuchikurubhi remand prison kunyangwe hazvo magweta vamasaraure akwanisa kubvisa mazana mashanu emadhora semari yechibatiso vamasaraure vanonzi vachatanga vadzoserwa kuchikuru Birimand Prison uko kuchanogadziriswa mapepa avo ekubuda mujere kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo Vari kutarisirwa kuburitswa muhusungwa nemari yechibatiso inoita mazana mashanu emadhora vozotongwa vachibva kumba. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata munyori wemagariro evanhu musangano reAtus muzvaremo Blessing Nyambara kuti tinzwe zvaitika.
Vaobet masaraure vari kuchipatara pari renyatwa hospital. Vakabviswa kuchikuruzi zvara nezuro vachinzi vange vachikwanisa kuwana kuti vakwanise kubatsirika kubva kupari renyatwa hospital. Asi muchichisi vanga vakatiindisa kuti vaobet masaraure vachange vachiwana medication kukuruzi. Tina kunge zvakange zvakakwanisika kuti zvizadzikise.
Saka uku kupari renyatwa variko vachi. Chirapwa asi vachiri muhusungwa.
As we are speaking right now, nenyaya yebhiri yavo yakwanisika kunge yabhadharika. Saka tinoimba kuti vaobet now vari kurarama vane bail of 100 vari kupari renyatwa hospital.
Vari kunzwa zviri sei tichitarisa kukuvara kwavakanga vakaita vachitanga kusungwa.
Vaobeti semunhu akanga asina kugara atambira kana kurapisa vabva vakakuvadzwa mukurohwa kwavakaita nevanhu vanhu vakavatapa vaya handidi kugona kupomera kuti ndevei asi rekandingoti vanhu vakavatapa mukurohwa kwavakavaita vakavakuvadza zvisingabviri kubva mutsoka nenyama dzavo dzose Saka izvizvi vari kungokamhina kutaura pamusoro pemakumbo avo vari kukamhina nyama dzavo vari kudzimbikana ukavabata vanotochema kuti aiwa makundibadzisa saka zvichitaura kuti vaobeti masaraure ipeni
avo vanga vari munyori wemagariro evanhu musangano weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe muzvaremo Blessing Nyambara vachitaura vari parunhare vari kuHarare. Vamwe vagari vekukadoma vari kuchema nerekuti vari kuoneswa nhamo vachinzi ndivo vakakonzera kuratidzira kwakaitika munyika masvondo maviri apfuura. Mutauriri womubatanidzwa vevaikwikwidza vakazvimirira musarudzo dzekukadoma vaThomas Maziwa vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munharaunda mavo.
Pakadoma hungu pane batai batai baba nenhau yepolitics yakakonzerwa nekuratidzira kwakaita vanhu munzvimbo ine kukadoma. Tine vazvina bhizinesi vakabatwa vakavharirwa mukati vakawanawo pekubatanidziwa ipapo mushure mekunge akambenga ari independent councillor nevatungamiriri vese vanhu vane zvekugaro zvechekuita zvigaro mubato rinopikisa remdc. Vari kubatwa baba vachikandwa mukati vanhu vari kubatirwa pamakotsi vauya kuzonzwawo nyaya. Mazita avo akatoendeswa kudhara kune vanoferefeta nyaya vari kungotorwa vachikandwa mukati.
Vari kunzi mhosva dzavo ndedzei?
Baba ndakawana nguva yekufamba nemapepa ari kumadzitare but hapana pandakaona pane chekuita nemhosva dzavo but ivo vari kutaura vari kuti inonzi public violence.
Vana muzvina bhizimisi vakambunyikidzwa munyaya idzi ndevapi avo?
Baba tina zvina bhizimusi ane kambani irimo mukadoma akakura pakushanda ane mashanda about more than 20 anonzi munyaradzi Edison Matombo. Baba mabatirwo akaita murume uyu zvinonzi akabatwa nemupurisa but mapurisa uyu achipa uchapupu mudare ari kuti iye akatumwa naDespo kuti ane information yavabva yavanzwa kubva kumaCIO kuti vamubati ane chekuita nekupiswa kwakaitwa maparty office nekuratidzira kwakaita vanhu. Saka kutaura kwandiri kuita izvezvi ari mukati ende mhuri dzake dziri kuchema vashandi havachavhura kambani vari kutya nekuti paakasvikirwa akasvikirwa nevashandi vake vamwe vaviri vakangobatwa vakakandwa zvakare. Mudzimai achienda iko kunoona baba akakandwa zvakare. Maneja achienda akakandwa zvakare. Munin'ina akaenda akakandwa zvakare. Saka hapana achagona kumira kunovhura kambani kana kumba hafamily varikuchema kuti we are not at peace at all.
Ko mudzimai nevana varikupinzwa opapi munyaya idzodzi?
Tine mumwe mudzimai zvakare akatobva pamuviri murume akauya kudare zvoona ndivatobatwa zvakare. Saka vanhu ivavo hatinei neukama navo, but tirikuonawo zvirikuitikawo munyika.
Avo vanga vari mutauriri wevaikwikwidza vakazvimirira musarudzo dzekukadoma vaThomas Maziwa vachitaura vari parunare kukadoma. Hatina kukwanisa kunzwa divi revemutemo kana vemapato anoitawo zvematongerwo enyika. Sangano remubatanidzwa wemasangano anorwira kodzero dzevashandi muBotswana, reBotswana Federation of Trade Unions BFTU, rinoti harisi kufara nekutyorwa kuri kuitwa kodzero dzevashandi vemuZimbabwe nehurumende yenyika iyi. Shingirai madondo anoti panyaya iyi.
Sangano iri rakatambidza nezuro gwaro renyunyuto kubazi rinoona nezvekunze kweBotswana mushure mekunge nhengo dzaro dzamboratidzira muguta reGaborone Botswana. Zvinhu zvakaitika panguva imwe chete apo masangano anorwira kodzero dzevashandi muAfrica akaratidzira pamizinda yeZimbabwe munyika dziri muAfrica. Utungamiri wesangano revashandi vemuZimbabwe reZimbabwe Congress of Trade Unions ZCT unosanganisira mutungamiri waro vaPeter Mtasa pamwe nemunyori mukuru vaJafet Moyo vakasungwa mwedzi wapera vachipomerwa mhosva yekuda kupindigura hurumende yavaEmerson Mnangagwa chitevera kurama mabasa kwemazuva matatu kwakachevedzerwa neZCTU. Munyori mukuru weBFTU vaTusa Mbutadi vanoti vakatora danho rekuratidzira sezvo vasiri kufara nekutyorwa kuri kuitwa kodzero dzevanhu nehurumende yeZimbabwe.
Basically the aim of the protest march was to stand in solidarity with workers in Zimbabwe. It's a way of putting pressure on our government to also do the same.
Zvakaitwa nevashandi vemuBotswana zvakatambirwa nemufaro mukuru nezvezvangwa zveZimbabwe zviri kugara nekushanda muBotswana. Mumwe wakafadzwa nechiitiko ichi ndivaAdmaya Mukweva, avo vane makore makumi mana nemasere ekuberekwa.
Nekuti kwedu kuvanhu vanhu vabvumidze kuragidza zviri nyore vanodzivisa kuravidza. Saka at least kana vakaragidza inzira yedu zvichemo zvedu zvinonzikwa. Saka varagidza kuva nehanya nevavakidzani wavo.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chakarumbidza chiitiko chanezuro ndimuzvare Senzeni Godongwana, avo vanoti zvizvarwa zveZimbabwe zvaneta nekutyorerwa kodzero dzazvo.
Vari kutotibatsira dzimwe nyika kana vachiti isusu semaZimbabwe vari kutirwirawo, nokuti tatambudzika kuZimbabwe. Hurumende yedu haisi fee, zvinhu zvinenge zvichingokwira. Saka tinotonzwa kufara. Saka ngavarambe vachingoita kuti vatambe vachitibatsira kuti tiite kuti hurumende iripo ibve tiso imwe isina corruption isina mbava.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muBotswana vaTony Mushiri vanoti zvakaitwa nemasangano evashandi muAfrica zvinofadza kuti nyaya yeZimbabwe yakutoda pasi rose kuti ribatsire vana veZimbabwe.
Ndizvo zvava zvichitochema kuti dambudziko rekuZimbabwe rakudawo sama other countries kuti vadi vabatsire. Vafanira mumusha baba kana achingoti ndinzvinotonga. Wana vanomboti mumba vachidai chidai, but ukazoya ba munyini daiwa mukoma. Wana havasogara zvakanaka nemukadzi, hamusobata mukadzi zvakanaka. Daiwa mukoma musha mudi.
Mugwaro rakatambirwa nemunyori mukuru mubazi rinoona nezvekunze kwenyika yeBotswana vakuitsimang. BFT inoti vashandi vane kodzero yekupa maonero avo pamusoro pematongerwo enyika nemamiriro eupfumi hwenyika yavo. Vanhu vanodarika chiuru vakasungwa muZimbabwe mushure mekuratidzira, uye vanhu gumi neshanu vakafa mushure mekupfurwa kana kurohwa zvakaipisisa nemapurisa nemauto. Kutaura kuno, masoja aya achiri mumigwagwa umo anonzi ari kuenderera mberi achityora kodzero dzevanhu. Ndakamirira Studio 7 muGaborone muno muBotswana, ndini Shingirai Madondo.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakanangana nevanhukadzi chatinopiwa naMarvelous Muhlanga.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mshanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemuimbi Magdalene Muriro uyo anoti ari kushungurudzika chaizvo nekurasikirwa kwakaitwa mhuri yeZimbabwe negamba muimbi Oliver Mutukudzi. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu mukatitsananguriro kuti mabasa api amuri kuita munyika pari zvino uyezve chii chakaita kuti mufunge kutanga kuimba.
Inini iko zvinezvi ndava munhu akaritaya zvake. Ndakanga ndiri mushandi wehurumende Civil servant, ndikasiya basa ndofunga muna 94 yakunoita zvangu zvemaoko ndikaita basa rekubika saka ndakanga ndiri kubika asi ndagara ndiri muimbi zvese zvichiitika izvi ndakatanga ndiri muimbi ndakatanga kuzokuimba muna 1985 ndakaenda kucollege of music ndikanodzidzira kuverenga manotes ndikabva ndikazoita level 1 yevoice dzidzira voice level 1 saka ndopa ndakazotanga zvekunyora music ndakatanga kurekoda muna 1987 ndakarekoda single but haina kunyatsoita zvakanaka. Kuma90s ndopa ndakazorekoda imwe single yangu yainzi Jabulani. Ipapo ndakanga ndiri kuimba secular ndisati ndava kuimba dzimbo dzechitendero. Muna99 ndopa ndakazotanga kuimba dzimbo dzechitendero.
Semudzimai mungati imi chii chakaita kuti mutange kuda izvozvi zvekuimba? Tinoona kuti nguva yapfuura vanhu vanga vasinganyanyoremekedzwa kana vachiita zvemagitare.
Takanyanya kuda kuti ndiite zvekuimba. Ndinofunga zvekuimba zvinoberekwa zviri muhana zvinenge zviri munyama mako. Ini mai vangu vakaita zvekutorohwa kurohwa kuti vasiye zvekuimba. Mai vangu vaiimba uyezve vairidzambiri saka vakarohwa namai vavo kuti vasiye zvekuita zvekuimba izvi. Asi inini ndakangogara zviri mumwoyo mangu ende hakuna munhu akagona kundimisa kuimba. Kurega kwandakaita kuimba ndakatomira zvangu nenyaya yekuti nyaya dzemumhanzi idzi ukashayiwa sponsor unenge uchiti pawawana mari womboita pawashaya mari wombosiya. Asi zvekuimba ndakangozvinzwa zviri muropa rangu kubvira ndiri mwana wechikoro kufarira music.
Tinoona kuti pari zvino veruzhinji vari kuchema muchakabvu Oliver Mutukudzi uyo aiita zvekuimba. Imi makamboshanda naye here?
Ini handina kushanda navo ende zvinonyanya kundirwadza chinhu hwani chinonyanya kundirwadza chinhu hwani chekuti inini ndiri munhu uyaya anotarisira mukunyora kwangu kwedzimbo dzandaa kunyora ikozvinezvi magariro evana vechisikana kuremekedza magariro evanhu vechisikana zvavanoti pachirungu mufeminini ndozvandiri. Saka ndine kanziyo kangu kandaida kuimba kevana vanororwa vari vana vanomanikidzwa kurohwa. Ndakanga ndakatozvifunga kuti gore rino 2019 ndichaenda kuna vamutukudzi ndomboti ndoda kuita collaboration navo. Ndakatozvinyora pafacebook yangu page ndarwadziwa ndazodzivashaika ndikati inga ndagurirwa naivedue zvana ndakaronga handina kuita mukana wokushanda navo asi kungotaura navo from afa.
Iro gore rino shuwiro yenyu ndeyei semudzimai anoita izvozvi zvekuimba?
Shuwiro yangu ndeyekuti pandiri izvozvi ndine nziyo 7 dzandakarekoda dzegospel. Pasara kanziyo kamwe chete chekuti ndikwanise kuti ndiburise albhamu saka ndinoda kuparura gamba refu rangu muna May kana Mwari vanditendera. Asi kuburikidza nekushayika kwatakaita kwane gamba redu kushayikirwa nemukuru wedu Mukipanga Mazano ndakatofunga kuti ndakumboita kambo keruremekedzi kekuvaremekedzi saka ndakatokanyora ndakakapedza angosara kunoona producer wangu mumazuva mashoma ewigo two kanofanira kunge kabuda.
Chimbotitsenhuriraiwo kamwe kedzimbo dzamunozikanwa muchiimba.
Waiva nemurume ainzi Jobo aigara nyika yainzi Uzi waitya Mwari akarurama aitya Mwari zvikuru.
Aiwa kanonyatsobata moyo. Mukupeta yedu hurukuro yedu vanenge vachida kuona mabasa amuri kuita vanokuona ikupi?
Zvinezvi paFacebook page yangu inoti Magdalene Muriro munhu akangoenda ipapo pane zvese zvinotaura nezvenziyo uyezve ne pari kutengeswa nziyo nekwandiri kuenda zvimwe zvachona ndakangonyora nyora nechidimbi asi ndiri kutoti ndivandudze peji yachona nokuti pane zvakawanda zvakachinja chinja.
Aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Magdalene Muriro kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mshanganya huye ndiri muWashington.
iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, our lives.
Gamchire nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokunzira ichirongwa ichi ndine wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nasi taita rombo rakanaka rekusangana nanyanduri mukoma chairman mupurutsa vanodada nemutauro wavo wechikore kore vachiita netembo zvakasiyana siyana
wauya mukore kore wehurungwe wauya nechide pichinguva wauya nechide kondowa wawu ya nechide pambiwa, wawu ya nechide nyambiwa. Weito kunzamii ile chitimara waka chitepekera, chao ya chakare chitide kondo wa nesuku pirienzi. Chao ya chile korele na chikore kore, ungaro ude nyetela waka chitepekera ule nyinura. Waito kujina abo ule ndipaiza, 100% mkore koro wa urungwe. Waito ukatiku java ya kutuwa kwa kuteka, chao ya chakare chochete mungu nyuma nenyika, chikore kore chile nagiriziwa, chikore kore chile kwenenzewa, chakare chochameza. Wakambo chambazua bizimiti na chikore kore iwe. Omene nga unaone ziicha. Nati mwachewe, chawa chikore kore. Kunza kunza, kubanza na ditenda tidedaro. Na hata kutetekera chido kondo wa ni mkoro kore wa urungwe.
Nijerangu lo uzawa, wadine nzichia menu mpuruta. Nijerangu chare chare lo kusaru, wadiriba chitupa jisindi.
Nichia menu mpuruta wa chare kwa kupia?
Nagara chare kwa kuchinoi mungorea 1977.
Mkakuri la kupi chairman?
Naka gura panonzi pa Alaska Dolomite mbabu wangu wae ziza ipapo wae zigangmane zitaro kuti dzuda wae ziza ipapo ini ndaka ziza ipapo grade 1 kuso grade 4 grade 5 kuso grade 7 ndaka ziza kumusha kukareleshi pachitimbe primary ipapo ndiri pachikole ipapo zero kuti chairman ndipani kataka kuriramba ipapo ndanganda kuzi Alfred saka amai pa wazi nangara wa sindi soma pachikole ipapo wa sindi saga wakatileza gongwana nganezi chairman headmaster wakataki namuna didaro pano asisene nilipo watini ayane nda Alfred jepa nikada izuho pati una headmaster zuka nini zaniyo nika nini chairman kwa nziko Alfred wakalona kubu nga jindaka ishini ya kitele ndenga na zuku daye jepa nika temu wa isha mundi ka nyapa izuwa na headmaster yi form 1 papa kudu wa maa bracket certificate jepa nika ndi wana bracket certificate jepa nika tanga usansa chairman chitimbe secondary kushika form 4 ya ndatweza na nangu ndi chairman asi mandika ziza na wapa grade 5 sugar 7 mandika ziza kutu yani ziza Alfred
mungati sana ngurotu saka famba sei kuti mupinde mu kudete mbao
mkudete mbao kutu kazira tima hoji wa giribiti yangu tajikoro kutu saka tanga ndiru ku aaa jonga ndiru ku mafuro ni takai ziye fomu jeti ziye jema sikiri ziye ndiru ku mafuro ndiru batanga taka u kazira tima hoji wa tangu nishikoro kutu nisi wo tingeti menyizu onkati mbisha isi mabili wa biyangu tembo kupase na u tango daro daro so saka pakatanga kufuro wa station ni mwagaliba unene jinyamnyame FM 94.5 ndaikando wetu wetu mawadu wetu 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 kutaya kuruku za DCT na boy na sabuta takira nyamnyame FM 94.5 iyo ndati ndikukoro dzonene chimbuti ndati chuna pa 94.5 man pakati popo ndipa takataka kwa tuma audio chije wanda chaizvo pamwe pacho ndikaita ngo muna matongo kuti mwari baba tine kutendai pano kuti pasa mvuraide wanda chiba wachide ibva mambaira dziri banza ora ndezvimwe zvandaita chije wanda zvekuti ndaenda ngandi ne laptop dzakare jeje kwada bridge ndoda zvichengeteka makare mumusi
saka zviri kutambirwa sei netembo dzenyu idzi
netandwa zvakanyanya zvekuti kusaza Africa kundoti munhu munhu ari kumbira ndiku asi kuti tava sekubvunza kuti nai negara kupini tione chizvo chenyu makakura zvese zvekuti matarira ndichapa maudhi ipopo so vanhu vazhinji andofunga kuti ndiri chembere zvakava nokubudikidzana nasekuru vangu ane dzasi Stefani kanjinjima naafurungi kachingamira vangori vechikore kuri zvekuti pandainzwa zvaro ndaiti vasiwo zvino ndakazvisvikirawo pakubatawo chikore kuri chacho inewo zvangu ndiri mukore kure anekurukudza mutauro wakadaro so saka ngoti wabi yangu munhu dada nerudzi wako hakuna kutaya rudzi wako nendeya kuti kwaya chirungu manje
ndakanzwa makakandawo kadetembo kekuchema gamba renyika mushakabvu Oliver Tukumtukudzi
adetembo kaita kuti bichara bezi yatanguka atangozo sizamutukudzira yaita rukurukuru aisanganisa kuti munitipasa panyemwe kanditanga kachiti ndini ndakakubereka kusvika ivhure Zimbabwe
zvakabva kudini ndaito kugumbama ndaito kuperehwa ndazara ndidetikana kunangara aisamanyanga mhuka urundo samanyanga you are my sugar pie neria ziwere ziwere mdeimba samanyanga ranhatizwa kusehwa miri pakati paeshamba yemanjano tipo titetetekera haimaiti taudza tisabatiwe nekorera namwari ruri kuti madzongonyodzi mudeimba na kosora ina hewa ni kuta mwe kutima sana nyamba mkwa uru kitaru za kutuko na hazi ya kwele nyo mtaka nizo wenji kore kore anduona kutika matikuora na funga dani pere wade kuno tatimwa chewe lorore imuru gare sama nyanga kori pa mtikuti
tirukuda kuti vana veZimbabwe vakateerera vangonzwawo kana muine nhetembo yamunogona kungokanda one ichikorekore pamusoro peStudio 7.
Studio 7 ndeni ndipasa nawo. Studio 7 ukaichetekera wete kunzwa mwoyo kuti watoa. Ukanzi vanzvimbo vane miri vachokukurukudza wete kunzwa miri ibete kuchichimara. Ukanzi vachokukurukudza nawo dziri kuitika mupazi rino wete ziya kuti pano ndatetekera. Ukanzi vachitaura nawo dziri kuitika munharaunda wete ziya kuti aiwa. Yauya nepinyire mhande pamusoro.
Aiwa tinotenda zvikuru kwazvo mukoma chairman.
Aiwa ndatenda vajonga vane nyi.
Manga makateerera kuna Nyanduri chairman mupurutsa muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuoneka yane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Tinotenda kuna Jonga makateerera ku Studio 7 tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Kamboka Oliver Mutukudzi akati siya sondo rapfuura iro tapa tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tombotarisa misoro yenhau dzedu. Mutungamiri wenyika vatadza kuenda kumusangano wavo wekuMount Darwin. Tapa tasvika kumagumo echirongwa chanhasi vainesu zvakare mangwana anokuoneka ine mufaro. Ndini Evans Ezeninga ndiri muWashington DC.
kuizika.